Urongwa hukuti magesi anga achipira kubva pa 9.866 per kilowatt hour to 12.276 per kilowatt hour. Anotaridza kuti takatarisa tikaona kuti tigone kugadzira mamwe mapower station matsva tinoda kunge tichikwereta mari, asi mari yatinokwereta inofanira kunge ichidzosera. Saka mari yatiri kutsvaga mari yekuti tigone kudzosera zvikwereti zvatinenge tatora. Tikanga tatora zvikwereti izvi, for instance, kuhange tikuda chikwereti icho che 1.2 billion, kukariba tikuda chikwereti icho che 500 million. Dziri mbiri tirikuda chikwereti chinosvika almost 2 billion, 1.7 billion. Saka mari yekuti tigone kudzosera kana tatanga kuvaka sekuziva kwamunoita urongwa hwekuvaka karibha hwakatotanga kare.
Asika vamwe vari kuti havasi kuona uwandu hwemagetsi huchiwedzera pese pamunenge mawedzera maridzi.
I think chekutanga chinoda kuti nditaure ndechekuti izvo hesa haisati yawedzera mutengo unotengeswa nemagetsi kwemakore matatu kana mana apfuura. Saka kubva 2009 magetsi ndofunga ruzizi rwezimabwe rinoziva haansi kukwana, asi konga kuine maincreases anokati magradual increases, uwandu hwakaenda huchiwedzera pashoma nepashoma. Ndingati kubva muna 2008 takambokwereta mari yekuti tigadzirwa kunge power station zvainge isingachashandi. Tikaona mari iyoyo kuNamibia, kunamba yekuNamibia yanga iri 40 million. Saka kuramba kuchienda kuchienderera mberi sekugadzirisa magetsi kuti munyika muno magetsi atanga achiita zvaari kuita zvinotishedi.